Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechina gunyana 22 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We remain indebted to the Celtic region and African Union as well as other progressive members for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations.
Vasikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura.
Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vonyora tsamba muJerry vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munyika moita gakava rakakura panyaya yekuzvipira kwehurumende kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura nhasi pamberi pegungano reUnited Nations vachikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi kusanganisira America neBritain vanoti zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzevanhu, kwete munhuwo zvake. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pegungano iri sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vaMnangagwa vakurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress. We remain indebted to the Celtic region and African Union as well as other progressive members.
Zvirango zviri kukanganisa zvakanyanya budiriro munyika. Zimbabwe nyika inoda runyararo. Tinoda runyararo uye kuti tinoda kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zviga zvatinopiwa.
Mutungamiri wenyika audzawo gungano iri kuti akwanisa kuunza utongo hwejekerere munyika. Asi vamwe vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vakaita sava David Siampondo vari muno muAmerica vanoti muZimbabwe maberekera ingwe.
Chinangwa chevana veZimbabwe chavari kuendera kuNew York kunonyunyuta chinangwa chekuiswa musungwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwa Job Sikala, Godfrey Sithole nevamwe gumi navatanhatu vekunyatsime, uyezve chinangwa chekuti sarudzo muZimbabwe ngadzinge dziri pachena pasina kumbunyikidzwa uye pasina zvemhirizhonga kurohwa kumanikidzwa, uye zvichabuda musarudzo ngazvive zvisina gakava.
Panyaya yedzidzo vaMnangagwa vati Zimbabwe yabudirira kuvandudza dzidzo uye vakati hurumende yavo ine zvirongwa zvekuti vanhu vadzidze pachena.
My government is equally providing quality, inclusive and accessible education through the rollout of a phased free primary school education system. The Transforming Education Summit during this high level week is a timely and a welcome development.
Senyika Zimbabwe yaparura chirongwa chekuti vana vari kuprimary vaende kuchikoro pachena. Tiri kuita izvi muzvidimbu uye tinoda kupa vana dzidzo yemhando yepamusoro-soro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati
Ana vanokudarika milioni vakasvika pakudrop out kuzvikoro kubva pakatanganya yeCovid-19 vazhinji iri nyaya yeurombo. School fees ari kuchajwa nemari isingakwanise kuwanikwa nevanhu vazhinji. Education yemuZimbabwe ichinzi iri one of the most expensive in the world, disaster report yakaitwa neWorld Remit musuno uno.
Apo vamunangagwa vanga vachitaura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vazvaringeni Samuel Chasi vebato rePeople's Patriotic Party vange vachiratidzira vari panze pemuzinda weUnited Nations.
Tazvimisira kuti tikwanise kuita citizen arrest kana tivhumidzwa toita zvatinokwanisa. Mutemo uri kuZimbabwe hautivhumidzi kuti tiratidzire. Vana vechikoro kuZimbabwe vakaratidzira vanosungwa, vashandi vehurumende vakaratidzira vanosungwa. Tikuona musuno uno vana veUZT vachisungwa vakavharirwa, vana Job Sikala vakavharirwa, vana Mary Chiyonga ati vazotumburwa ruoko nenyaya yemabasa akadai. So
vachitaura nezvekuratidzira uku, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vatiwo
tinaine kuda kuratidzira kwavangaita ikodzero dzavo maringe nemurawo wenyika ino kana kwenyika yokwedu. Vanhu havarambidzwi kumhanya-mhanya kana vachida kumhanya-mhanya nokuratidza havo hazvinei nesu, hazvimise kurongwa neprogram dzapurezidhendi izvozvo, hazvina kana nebasa rese.
Musangano uyu wakatanga nemusi wa19 Gunyana uye uchapetwa musi wa26 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Amai Ellen Sikala, mudzimai wemumiririri weZengeza West mudare reParamende, vaJob Sikala vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekutyaira motikari kudivirisiriro. Vasikala vari mujere kuchikurubhi vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiramba kuti zvine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanopikisa. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Gweta raAmai Sikala vapaida moyesaurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati Amai Sikala vauya kudare nemasamanisi nekudaro pange pasina chikonzero chekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Mukati medare vanzi ivo vadzoke musi wa19 Oktobha kuti nyaya yavo itange kuparurwa musi wa19 uyu. Sinzi vanga vauya ivo turesamonzi meta zvichireva izvozvo pavakasungwa vakangopiwa notice kuti munoya kukoti musi wakati vachibva kumba. Panga pasina chikonzero chekuti tiite mabail proceedings. Saka vachadzoka ivo kudare musi wa19 pachatanga nyaya yavo.
Vati nyaya iri kupomerwa Amai Sikala inyaya diki uye vanogona kubhadhariswa faindi kana vachinge vabatwa nemhosva.
Mutongo wenyaya iyi usually it's a fine. Inyaya usually dzinoperera kuroad kana kuti dzinoperera police station munhu achinge angobhadhara fine. Hakuna kwako kuzhinji kwadzinoenda, asi kana munhu achinge aramba semaitikira zviri kuitwa muti Amai Sikala vari kuti ai mhosva yamuri kundipomera handiizivi, inouya kudaro tidare richiparura chokwadi chezvazvo. Kana vachinge ndokuti vabatwa nemhosva vanokwanisa kunzi vabhadhare fine kana kuti vanokwanisa kutongopiwa suspended sentence kunzi vaende kumba.
Vange vachichuchisa panyaya iyi ndi muzvare Polite Chikiwa namuzvare Polite Muzamani. Mutongi ange ari Amai Evelyn Mashavira Kure. Vachuchusi vari kuti Amai Sikala vakatyaira motikari kudivirisiri iro muna Seke Road. Amai Sikala avo vakasungwa vachienda kujeri rechikurubhi kunoona murume wavo vari kuramba mhosva iyi. Vari pakati pevamwe vanhu makumi masere nemumwe vakasungwa nemusi wechipiri apo pakatangwa chirongwa chemapurisa chekusunga motikari dzisina manumber plates nemamwe magwaro. Murume wavo vaSikala avo vari muusungwa kwemazuva anodarika zana kuchikurubhi vanyorawo tsamba kuruzhinji rweZimbabwe iyo yapiwa Studio 7 nemagweta avo. VaSikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati Mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura. Vatenda muri Zimbabwe nekuvarangarira vari muusungwa. Vati chido chavo kuti munyika muve nemufaro kumunhu wose. Zvisine nekuti wabuda mumbamani. Mune monyaya kumatare nhasi. Dare rarasa mutongo wemwedzi gumi nemina. Wainge wapiwa imwe nengo yebazi revechidiki mutriple C. Vamakomborero aruzivishe nedare ramachi street. Pamusha yavaipomerwa ikukonzera mhirizhonga. Gorera pera dare ramagistrate muHarare rakabata varuzivishe nemhosva mbiri yekukonzera mhirizhonga pamwe nekuramba kusungwa uye vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina panyaya mbiri idzi asi varuzivishe avo vaimirirwa navakosa muve veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakapikisa mutongo wedare iri nechirango charakapa izvo zvaraswa nedare repamusoro nhasi kwamutare dare rehigh court nhasi rarambidza chipinge rural district council kudzinga vagari vekumaruwa ekwakondo kuward 16 uko kwairi kuda kuvaka growth point gweta revagari ava muzvare pegita vagadza vaudza studio 7 kuti mutongo wapiwa nedare unoreva kuti hapana achakanganisa vanhu ava pakugara kwavo
chazvinongoreva ndezvekuti hapasinei tingati arbitrary eviction isitwe kana kuti urbanization because changa chirinyanya kunetsa kondo iurbanization yecommunal area yekuti council yanga yakuda kupega mastands mamwe acho achitopinda mudzimba dzevanhu vamwe achitonzi havachagadziri matoilets any developments but papasina kumboita time yekuti vanhu vanogara pasi kuti zvinorevei kana uchiti hamuchavaki toilet pamba pangu
mhuri dzinodarika mazana mashanu dzange dzatopiwa magwaro ekuti dzibve panzvimbo iyi izvo zvakazoita kuti vakwire kudare vachipikisa izvi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Dzimwe nyanzvi mune zvematengero enyika dzinoti nguva yave shoma yekuti kuganhurwa kwemiganhu ine chekuita nesarudzo kana kuti delimitation zvinogutsa kubudirire sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Rimwe remasangano ari kushishikana ndere Veritas rinoongorora kufambiswa kwemabasa mudare paramende nekuongorora kutevedzerwa kwemitemo. Vachitaura nestudio 7 mutauriri weVeritas vaValentine Maponga vati miganhu yakapetsira kutarwa muna 2008 nekudaro pane basa guru.
Commission yezeki tinoona kunge yenenge yakupererwa nenguva pakuita basa rayo rekutarwa kwemuganhu. Zvavari kuita varikunge varikuratidza kuti vasara nenguva shoma kuti vakwanisa kupedza basa iri.
Vati pamitemo miganhu inofanirwa kunge yaganhurwa mukupera kwandira gore rinouya. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Triple C vaIan Makone vatiwo vari kushushikana nechinono chiri kuitwa nezek.
Nguva yasara ya very tight nekuti izvo zvinoita kuti titange kufunga kuti mumwe musi havasi kuda kuti delimitation iitwe pagore rekutera pamaelections ari kuuya.
Vachitaura nestudio 7 vasolomon bobosibun vanoshanda neelection resource center kana kuti ERC vatiwo pari zvino hazvisi pachena kuti kuganhurwa kwemiganhu kuchaitwa nenguva here.
Tingazive kuti electoral commission kana kuti boka rinoona nezvesarudzo rave papi panyaya dzedelimitation asi chinobuda pachena ndechekuti tine nguva inosvika iyo ndofunga kutanga kwaJanuary 2023 kuti tinge tichigona kuzoshandisa maboundaries angagadzirwe pacho.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vari kukurudzira ZEC kuti iparure chirongwa chekutarwa kwemiganhu nguva iripo.
Kuti perina ripotera maripoti avachabudisa ayo zvakare anoenda kunoapruvhwa anoenda kunoongororwawo nekutariswa zvegare reparamendi izvo nemutungamiri wenyika izvo zvinova zvakakosha. Saka tide kuti maprocedure mamwe akaita seiwayo azojamba nekuti panenge pasina nguva. Saka tikaramba tichivakurudzira kuti dai waro vakasvika kuparura chirongwa ichi.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission ZEC vaJasper Mangwana vati commission yavo iri mugwara.
December tapeja basa remeka.
Vama nguwana vati?
Nyanyaku uchikira zunizo na kukomike ni hiri on trade pa mdorope plani yedi atati na yendo kina takata maa stekoja mashinji ito matisepita zendeni kwa zunizi teknika wiki rukitika pa ground ya kume pantubo batiria na zakaita uweze kare magoma engagement za changa shita zirimati kama za mashu mashu matakatarisa anasika kumatisi ma local authorities takato engeja local government taka engeja yukuni matamziko mashinji yukuti ma local authorities anga shita uzeta mawazi makanisha weze rekata tuwe zeri
mutauriri webatole za NPF wa Christopher Mchangwa vati nguwa ichipo yekuti basa iriri tukwene mashu
saka pachi ine gorene na imuemwe zino rauza yekuti president wazo funga kuti election iwe kutu wakati saka deti hiri ndera president dae mambo wa sira ndewa wani pamtemo mnika mnu mkonstitution ndiwa vega wanuta roti deti ni maelections musu wakati
kana zeki kakundikana kutara migani inenguwa mutemo unoti sarudzo za 2023 zinoitu kwa kuchisha ndisikwa miganu ya kasha ndisikwa pasarudzo za 2018 iyo ya inge ine muta uru wakanyanya sezovano pikisa vai itijaitu kwa shahida kupasa NPF mukana wakakura we kukunda ndaka mira studio 7 Mwarare ndini Rutendo Mawere.
Zimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvatanga kuenda neuwandu hwazvo kunyika dzakapoteredza zvikuru kuBotswana kunotenga zvinhu zvekudya nekutengesa. Izvi zviri kukonzerwa nekudhura kwezvinhu munyika. Ongororo yakaitwa neWorld Bank yakaburitsa pachena kuti Zimbabwe ndiyo nyika inonyanya kudhura zvinhu zvekudya pasi rino. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Kazhinji kana mitengo yezvinhu ikaramba ichiita chamuramba muri munyika, vanhu vanoenda kunotenga kuBotswana, Mozambique, South Africa, uye mazuva ano vakavanda vari kuenda kuZambia uko kune upfumi hwagadzikana kupa zvakagadzwa vaita inde ichirema semutungamiri. Muzvare Margaret Mashaya Mombe vanogara muguta rePlumtree vaudza Studio 7 kuti vave kunotenga kunze sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichikwira.
Nenge tichidawo kuti titengese tichichengete tichibatsirawo muri zedi zikwanise kuwanawo makufizi nekudya zvakakwana.
Vanoti vanotenga zvinhu zvavo kupera kwemwedzi wega wega muguta reFrancistown, iro riri chinhambwe chemakiromita asingadarikizana kubva muPlumtree. Mumwe anoona kuti zvakamurerukira kutenga muBotswana anjamai Cecilia Muzane namo, avo vanoti vanotenga zvinhu zvakafanana nemafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa, majarini uye mukaka wehupfu nezvimwewo kana pagore.
Kwasununguka kupinda muBotswana nekubuda nekuda kwemutemo yakachinja
nekumbobviswa kwakaitwa mitero yekupinzwa zvinhu muZimbabwe nehurumende, vati kutenga kunze kuri nani sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro yakaderera muBotswana.
Tinotibatsira nekuti dzimwe nguva zvinhu zvatinenge tatenga nemutengo wainge uchitaurwa paborder zvaitiremera mabhizinesi edu anga asingafambi mune zvakanaka.
Muna Chivabvu, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakabvisa mitero pane zvimwe zvinhu zvinotengeswa kunze mushure mekunge vanogadzira zvinhu munyika varamba kudzikisa mitengo. Zvakanzi zvinokwanisa kupinzwa pasina mutero zvinosanganisira mafuta ekubikisa, upfu, mushongo wemazino, sipo yekugezesa, mupunga nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvopfumi dziri kuyambira kuti danho iri rinogonawo kupa kuti makambani emunyika avhare nekugumura vashandi. Studio 7 yaita ongoro yayo yaratidza kuti chigubhu chemarita maviri chemazuva Orange Crush chiri kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi mashanu muzvitoro zveBotswana, asi muZimbabwe chinwa ichi chiri kutengwa nemadhora matatu ekuAmerica. Chigubhu chemarita maviri chemafuta ekubikisa chiri kutengeswa nemadhora matatu nemasendi maviri ekuAmerica muzvitoro zvekuBotswana, asi munyika chiri kuita madhora mana nemasendi masere ekuAmerica. Nyanzvi munyadzo upfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies vaThomas Mzavazi vati Zimbabwe nyika inodhura zvinhu nokuda kwemambiriro eupfumi hwayo hwakaita manyama abire nerongo.
Nao hombe iripo pamazimbabwenzi vachibva kumusha vachiuya kuzotenga muFrancistown, vanotarisa kwaliti yegrocery riri kumusha kuZimbabwe negrocery riri kuno kuBotswana Francistown, so vanoona reBotswana riri bit quality than riri kuZimbabwe.
VaMuzavazi vati kugarira mapanza kwavarimi vemuZimbabwe uye wondo yekurwiswa kwa Ukraine ne Russia zvakupa kuti Zimbabwe kudikane kuwana chikafu chakakwana. Vana muzvina business vekubotswana vari kutarisira kuti zvidzvarwa zveZimbabwe zvichaenda kunyika isenzo kuSouth Africa kunoenda vakawanda kwave nedambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi ropa kuti vanhu vapedze mazuva akawanda vakamirira kubatsirwa paBeitbridge Border Post. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotengesa hembe muSouth Africa vanonzi vamira kutenga kubva kuChina nechinangwa chekuda kusimudzira zvinosonwa munyika mavo. Asi vanotengesa hembe muzvitoro ava vanoti havasi kuziva kuti vanosona hembe munyika iyi vachakwanisa here kugadzira dzinokwana. Hembe dzakawanda dzave kutengeswa muSouth Africa dzine mureza wenyika iyi. Nyika iyi yange ichitenga zvikamu 50 kubva muzana zvehembe kubva kunze kwenyika. Vamwe vakuru vehurumende yeAmerica vanoti danho rakatorwa nezuro nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin rekudaidza mamwe mauto zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 munongedzo wekuti mauto avo ari muUkraine ari kutatarika. Asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo kudaidzwa kwemauto akawanda nava Putin uku kwave kupa kuti vanetsana nevamwe vanhu vemunyika mavo vasiri kufara nehondo iyi. Vamwe varume vechidiki vanonzi vave kuedza kutiza muRussia kuti vasamanikidzwe kuenda kuhondo. Vamwe vakuru muhurumende nchati rekerera. Munyika maita gakava panyaya yekuti hurumende iri kuita zvakakwana here kurwisa nyaya dzeuori. Izvi zvinotevera kufushunurwa kweuori unonzi waida kuitwa mukutengeswa kwemacomputers nemalaptops nemakambani anoti Blainert Investment neMID and Computers. Zvinhu izvi zvaida kutengeswa nemari yakawandisa zvikamiswa nebazi rezvemari. Pakatorwa mhiko vamunangagwa mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabhu vaRobert Mugabe nemauto, mutungamiri wenyika vamunangagwa vakati donzo ravo guru raive rekurwisa uori. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti uye mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadok Chivasa. Totanga kunzwa kuna vaDzikiti.
Hurumende haisi kuita zvakakwana tikatarisa panyaya yakapedzisira kudya yemupakamenzi. Inoratidza kuti hurumende haisi kuita zvakakwana bhikozi pakanga pabuda nyaya iyi yekuti makambani ayapuwa tenda vachichaja mari yakawanda. Ndopa zvakatozoonekwa kuti makambani aanodyidzana nehurumende kubva kune kugara vane zvi zvakawanda anopuwa mari kureserve bank inopuwa makambani aya vane matenda akawanda mamwe anoita kubhindura mamwe anoita avanenge vachipuhwa nehurumende nemaparasaira nemamwe maparasaira zvakaita sena Johan. Saka obviously zvekuti kwai nhasi vazobatwa kapamwe maybe zvinovakaitiwa mistake kauti vanhu ivava vazobatwa. So hatina nehurumende ndezvakakwana zviri kutoratidza kuti pane uori hwakawanda ende panda kutoongororwa kuti makambani isingari makambani aya matenda zvaaimbopuwa kuti aravava vatingaiti here zvinhu zvakakwana izvozvo kuti vanochaja zvinhu vachiita mari yakawanda kana kuti vaitombosupply here zvinhu zvacho. Havachina confidence manje kuti titi hurumende inde mani ngaayo avanoshandisa mastructures avanoshandisa ekupa matenda vayo anenge achipa mizi pachena zvisina kurasemukadi.
Toya kwamuri vaDzikiti, muri kuona sei zviri kutaurwa navachivasa tichitaura nyaya dziri kupomerwa mamwe makambani vachitivo hurumende haisi kuita zvakakwana?
Ndatenda hangu nenyaya iri mudariro yatirikurukura nemamheru muri yeZimbabwe zvimba masura zvakanaka mumatuimana yenyika yamuri. Ini ndinoti hurumende yeZimbabwe inoguidwa neThe State Procurement Act. The State Procurement Act ndinoguida magovernment departments pavanenge vachiita kutenga zvekunge vachishandisa muhurumende. State Procurement Act ine matenders akasiyana-siyana ari muzvikara zvakasiyana-siyana. Kune maformal tenders, kune maspecial formal tenders, kune macompetitive tenders. Matenders ega ega ane marequirements ezvaanoda zvisinge zvichiitwa. Ndinoona pakuti matenda resisima rakatenzeka pamabhizi iwaya atwarirwawo muparamendi aya vakanga itwa zeprocedure redani. Asi patinozoonawo manje pane yazviuya nereserve neichibva kwakureserve endi tabati izonoo even if process yakadaro paine price inenge iripo inenge aimwa ezilevesidid company. So it is the duty of the accounting officer to have an evaluation in due diligence. Ikona kuti mapraises are they relating to the market price. Parezvi zvino zvakazvishayika vhoni ito zvinoti part of the statutory instrument e the procurement act akanga it was just a minute yakanga yacirculata circulation from the reserve bank. Saka that circulation from the reserve bank does not override the state procurement act in this provision. Saka ndipanga paine nyaya hombe. Saka in terms of nyaya yecorruption, I think the government army reserve bank has got a step ahead to be proactive pakuona kuti mari dzehurumende dziri kushanda nezvinhu with due diligence ziri kushandawo zvine mwero here ekarudza kuti matenders aya anga achikwanisa kutiwawo pane mapfaisi ari nani.
Vachivasa, muri kuwirirana nezviri kutaurwa here navadzikiti?
Aiwa, hapana kadzanzi kuwirirana nacho pane zvauri kutaura nekuti ndofunga kuti pamwe havatinzwisisa nyaya iripo. Nyaya yacho ndozvaenderi kuti kupariamendi kwakasiita ukapuwa tenda iyoyo ndokuri kugunura vanhu kuti kana kuchitombova nestructure iri kutilaibo yekupariamendi inogara pasi yobva yatenda yakadaro yekuti laptop inokwanisa kunzikwanzirita kana kuti 9000 kuzvinoiti senzika izvozvozvo because dai kuri kuwanzi tida kutaura zvavataura kuti kai pamwe maybe pane pane nyaya yekuti munhu azoisawo tenda yekuti achitarisa kuti inflation ingaudziwe parizvo hazvingamake senzika because zvafane kutaura kuti kai pa munhu angatengesa chimba $1000 chitingova chingwa chinongotozikana munhu wese nti aiwa hapana chimwe chatinacho hapana chingochingwa chinoita 1000 vanoti pamwe maybe dai kuti kwazi neangati kwaichiita $4 $5 tiuchanga tingozinodhura bazinda tazodhurawo $4 mazvizvizvizvizvi zvinhu zvinotonyadzisa kutaura inpeti kuti uzvidzisena ndokundonyamunyadzisa kwazi kuti aiwaka zvinhu zviri pachina kuti orit ngatimbosiya vari kunzwa he vachindo vakaona nekureserebank vakazoramba ko vakaapruva tenda yakadaro iyoyo vanhu vakadaro iyoyo zvipo tinoda kuita uori ende tikatarisa kana kuti mukaonawo kuti picture yeofisi yevanhu aya vaipuhwa mari yakadaro mamiriyoni wayo mavesi yakati kusvika paofisi chikwangwani chavo chaichacho chekungoti hapandikone musiyori haisi ofisi inodizeva kuti institution yakada separiamendi inoenda ichinosiya mari yakadaro panhu vachita zvekuti patoileti
vadzikiti.
Inini ndinoti vacho vasa vari kutaura zvavo but vari kutaura on an emotional point. Right now hurumende yacho ndiyo yazopinda. It's not an outsider who came and said this. Haasi vachingonoa vakataura nyaya iyi ndevaguva matanga pachi zvavo akachinidza kuti machecks and balances system because sure it has been happening for some time. Zvakazviitika kuti matenda ziwaya zvadzarwa zvisystem
petai chirongwa chedu vachivasa
zvaitika pazoradza kuti kupariamendi hakuna masystems azvitaona zvikiti hakuna masystems iwayo yaiva kune masystems iwayo hatingawani tenda ichipuhwa vanhu ende vanhu ava kupuhwa tenda vachiva company which is very uncredible.
Avo vanga vari vamadok Chivasa, mutauriri webato renca muhurukuro yavanga vachiita navagilbert dzikiti iri nhengo yezanu pf ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuUnited Nations General Assembly kuNew York nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations. Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vonyora tsamba mujere vachiti vari kushungurudzwa nezvematongerwo enyika. Tabata shika kumagumwe chirongwa chedu chanasi inindini Evans Zininga ndirimu Washington DC.
Só com isso, cara.